Mapeza achange achibatsirwa nataurai mangwiro we triangle na mandla mpofu we Highlanders apo achange achiraidza chikwata chenhabvu chenyika. Zimbabwe inofarira kurwa sembumba munzira yekuenda kumakundano a 2022 World Cup ayo achaitirwa kuQatar. Manager wamapeza va Gibson Mahachi vanoti mapeza apiwa basa iri kwemedzi mitatu inotevera kusvika panopera mitambo yegroup G ye 2022 World Cup. Mapeza namangwiro vataurirawo Studio 7 kuti vapiwa basa guru iri. Gwaro rabva kumutauriri weZifa vaTolisani Gwesela rinoti Energy Murambadoro uyo aibatira Capes United nemaWarriors apiwawo basa rekuimurairidzi wevabati vepagedhe. Varairidzi ava vacharamba vari kuzvikwata zvavo sezvo vapiwa mitambo mina chete yasara ye 2022 World Cup yemugungano regroup G iyo ichaitwa panguva dzakasiyana. Vanokurudzira mitambo mune vechidiki vanazi moyo vanoti neruzivo rwake vatambi vemuno mapeza ndiye anga achikodzera kupiwa chikwata ichi panguva ino.
Ninguva pfupi pfupi shoma yatasara nayo kuti titambe mutambo unoteera neGhana pamba achida munhu akaita saNorman Mapeza, saka ndinoona huri urongwa hwakanaka. Tinoimbawo kuti Norman Mapeza achakwanisa kuva mushina wemajuzi wokuti atibatsire pakuti basa rifambe mushe kuti zvifambe zvakanaka.
Murayiridzi wevatambi vepagedhe kuZPC Kariba chenjerai dhuve anoti basa iri ranga richida murayiridzi wemuno achiti makorokoto kuna mapeza nevatevedzeri vake.
Makorokoto kuna Norman Mapeza, makorokoto kuna Taurai Mangwiro, Mandla Mpofu, toti makorokoto nebasa iravawana, makorokoto zvakare kuna Energy Murambadoro, ngavarambe vachishanda nesimba.
Asi nyori wezvemitambo Admai Muimeke anoti chikwata haasi murayiridzi nevatambi chete asi kuti ZIFA inofarira kugadzirisawo mumba mayo.
Saka a good decision yekupa Norman mukana asi hakusi kuti ndiyo solution chayo chayo. ZIFA yacho inofanira kugadzirisawo imba yayo kuti zvinhu zviitewo zvakanaka, because bhora haringonzi coach chete. Bhora mune zvakawanda zvinotariswa mubhora kana tichida kuti team iproduce ibudise maresults.
Mutevedzeri wemurayiridzi weHarare City Fungai Kwashi anoti mapeza akasawana mitambo yegadziriro yakasimba anokundikana sezvakaitawo Loga Rusek.
Prepare to fail or fail to prepare. Makasaronga zvakanaka zvinhu zvinhu zvifambi. Saka ndirongoti vakuru vedu ngavaronge zvinhu zvifambi zvakanaka. Varonge mafriendlies. Timu ijaire kutamba yese, timu ijaire kubatana, timu iende kune cohesion.
Mutambo wekutanga wamapeza uriko musi wa 5 kana 6 Gumi Guru apo Zimbabwe iri kusangana neGhana kuAccra mumutambo we 2022 World Cup. Kunze kweGhana neZimbabwe zvimwe zvikwata zviri mugungano iri eEthiopia neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.